Mutungamiri weZCT Yuva Peter Mutasa vauze vatorwe nao kuti zvakaitwa nehurumende nezuro zvinoratidza kuti haina kuvimbika uye iri kubata vanhu kumeso kana ichiti inokoshesa TNF asi iyo ichitora danho rakakosha kudai isina kutaura nedzimwe nhengo dzeTNF. VaMutasa vati zvinoshamisa kuti gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakatora danho iri asi nyaya iyi yange iri kufanirwa kutaurwa nezvayo pamusangano weTNF uyo uchaitwa muHarare mangwana. VaMutasa vati danho iri handiro rinopedza kutambura kwevashandi uye vange vakatotarisira kuti mari yekuAmerica ndiyo ichashandiswa munyika pachigadziriswa nyaya dzeupfumi dhora remuZimbabwe risati ratanga kushandiswa zvekare.
Nyaya yezimudhora haisi itsva, takambunyikidzwa zvakanyanya muna 2007 ne2008 tikarasikirwa nezvese mapenjeni edu hatichina, mari dzatinotambira dzikatorwa dzikapedzwa dzikatsvairwa. Tinozviziva futi kuti nguva ino mwaka uno watiri nyaya yemaRTGS nebond note yaita futi kuti tirasikirwe neupfumi mapenjeni kechipiri, tarasikirwa zvemumastore hatichagoni kuita chinhu chatinogona kuita. Saka isu tiri kumira sesangano ravashandi takamira paurongwa hwedu hwekuti tinofanira kuti chiitwe kusvika zvinhu zvagadzikana vanhu vaakuvimba nehurumende yavo. Hurumende yaagona kuunza zvimwe zvirango zvinoita kuti tiende mberi. Zvinoda kuti patangwe pamboti tidzokere kuUS dollar, vashandi vatambire mari inoshanda.
VaMutasa vati mangwana chaiwo vari kuenda kumusangano weTNF kunoudza hurumende nekusafara kwavo nedanho iri uye nekuti vacharatidzira kana hurumende ikasaterera.
Mangwana tiri kuenda kuTNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatikuwirirana nechimutemo chavaisa, uyezve tiri kuti vachibvise nokukurumidza. Kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu pane kuti tikurudzire vashandi techiti ngatichitangei kuratidzira sezvinoreva bumbiro remutemo wenyika. Izvi tichazviita nokukurumidza.
Vatiwo vari kutaura nemagweta avo kuti vaone kuti vangakwidzisei nyaya iyi kumatare vachipikisa danho rakatorwa nehurumende sezvo vachiti rinopokana nebumbiro remutemo wenyika rinoti hurumende inofanira kunzwa kubva kune veruzhinji pasati paitwa matanho makuru akaita seiri. Mangwana kune musangano weTNF unovembatanidzwa vashandi vemabhizimisi pamwe nehurumende uye VaMutasa vati nyaya yemari yenyika ndeimwe yenyaya dziri mudariro. Mutungamiri wesangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council Mai Cecilia Alexander Kowa vabvuma kuti kune musangano weTNF uye vati vachataura zvakawanda musangano uyu wapera. Vachitsanangura danho ravo nezuro vanyuve vakati vakatora danho iri mushure mekuteerera kuvashandi vehurumende nemusi wechishanu. Vakati vashandi vakavaudza kuti vainge vasakwanise kuramba vachienda kumabasa nekuti mari dzavo hadzisina simba sezvo vamabhizimisi nezvitoro vave kutara mitengo yavo nemadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vange vasingadairi mbozhanhare yavo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakafanira kubata chinzvimbo chemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.